mashoko nhando anotaurwa nemunhu ari kushandisa masanctions kuti asanongedzerwe kukundikana kwake uye uori huri muhurumende yake. Masanctions zvinongoreva kuti America haisi kukwanisa kutamba neZimbabwe. Saka haisi mhosva kuti America inoti nekuda kwehunhu hwenyu hwekuti muri kuponda macitizens enyu, muri kushandisa mauto kumbunyikidza kodzero dzeanhu. Isusu seAmerica hatikwanisi kuchidzana nenyaya yakadaro, haisi mhosva iyoyo. Saka vamunangagwa vaakushandisa mashoko iwavo kana kuti kusatamba kwavo neAmerica kujustifya kuponda vana vavo, kujustifya umbavha huri kuitwa nehurumende yavo. Masanctions chaiwo chaiwo atina muZimbabwe munomu. Masanctions atiitwa navamunangagwa navamwe vavo.
Tanzwawo mutungamiri wenyika vachitaura kuti Zimbabwe chitima chiri kufamba, chinokwirwa nevanoda vasara vasara. Tingati here apa vari kutaura kuti kana America isingadi kudyidzana neZimbabwe zviri kwairi inongosarawo yakadaro?
Zvavari kureva munangagwa ndezvekuti Zimbabwe inyika ine natural resources. Saka chavari kutaura ndechekuti America mukatamba nesu taakuchiti kune Russia, China, Belarus nedzimwe nyika dzakadaro hauya kuvatenesu. Asi havana idea yekuti Russia yacho kana yauya muno chii chasara, China kana ichinge yauya muno isu Zimbabwe tichasara nei. Saka vari kushandisa masanctions iwavo kuti vaunze dzimwe nyika kuti vafunge kuti America ichashotwa nazvo. Asi chokwadi ndechekuti kuuya kwenyika idzodzo, hatina nyika one muAfrica yatingati nyika iyi yabudirira nekuda kwemainvestments ekuchina.